This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri ndira 6 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhengo dzedu varayiridzi vakawanda vakati zivisa minziro kuti vakatanga kuwana mari dzavo mushure mokunge vazivisa mumabhanga avo. Ndofunga zvakazvitanga makati zvichienda manheru, nhasi varamba vachiziika vachikaona vamwe vachitotora mari dzavo.
Hurumende inopa varayiridzi mari dzemabhonasi.
Yazvadaro rapiwa nemanesiri gati zvitaridze chiti chipatara hachikwanisi kushanda kana pachinge pasina nesi. Saka kana vana mukoti ava vachitoti vakusiya mapasa pasi inyaya yekuti zvoni havana kupiwa mabhonasi avo, zvinongoreva kuti izvi zvichaita kuti zvive zvinorema kuti vachiremba varamba vachiita basa ravo.
Asi vana chiremba navana mukoti voronga kuratidzira nenyaya dzemabhonasi.
ZANU PF haioni vanhu veMDC kana kuti vezino pati sevanhu veZimbabwe. Inoti iyo kana usiri nhengo yeZANU PF haufanirwe kunge uchipiwa rubatsiro rwembeu kana fertilizer kana food relief.
Bato reMDC rinoti ZANU PF iri kushandisa mari yemitero zvisizvo sezvo iri kunyema nhengo dzembeu nezvimwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu zvinonzi zvinogona kuipa munyaya dzeutano zvichitevera chiziviso chapiwa nesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Harare Chapter chekuti vanogona kuramwa mabasa nemuvhuro svondo rinouya kana hurumende yakasavapa mari dzavo dzemabhonasi panopera musi wechishanu svondo rino. Izvi zvinotsinirwawo navana chiremba avo vasati vapiwawo mari dzebhonasi idzi, avo vanoti kuramwa mabasa kwavana mukoti kurevawo kuti naivo vanenge votopindawo mukuramwa mabasa sezvo vasingazogoni kushanda vasina vana mukoti nevamwe vanovatsigira muzvipatara. Varayiridzi vakawana mari dzavo dzemabhonasi kubva nezuro, asi hurumende inonzi haina zvayati yataura pamusoro pavana chiremba nevakoti. Vana chiremba vakabva pakurangwa mabasa kwemasvondo matatu muna gumi guru vachida kuti vawedzerwe mari dzavanotambira pamwe nekuti mashandiro avo agadziriswe. Tabata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Isu seZimbabwe Hospital Doctors Association takamirira negumbo rimwe chete kuti mari yedu yebhonasi iyo yatinotarisira kuti ingadai yakauya not later than 19 December sezvayaita makore ese, kuti pari zvino ingadai yatopindawo muakaunti medu. Tingadai takaenda kukrisimusi nemhuri dzedu nanambuya vedu nevana vedu tichinoshandisawo mari iyoyo, asi tinozwa kusurukira zvikuru, tinozwa kutsamwa nenyaya yekuti tinoramba tichingotarisirwa pasi sevashandi vemune zveutano, kunyanya nepanyaya dzeremumaresheni, kunyaya dzemapii nenyaya dzemabhonasi.
Saka imi matanho amuchatora ndehapi tichiona kuti vamwe venyu veZimbabwe Nurses Association vatozivisa kuti kana pasina chafamba kusvika musi wechishanu svondo rino muvhuro vanenge vaakuramwa mabasa?
Tichazvadaro ratorwa nemanesiri gati zvitarisei tichiti chipatara hachikwanisi kushanda kana pachinge pasina nesi. Saka kana vana mukoti ava vachitoti vakusiya mapadza pasi nenyaya yekuti zvoni havana kupiwa mabhonasi avo, zvinongoreva kuti izvi zvichaita kuti zvive zvinorema kuti vachiremba varamba vachiita basa ravo. Isu semazera munoita tichangobva mustrike tine manegotiation atakaita nehurumende. Saka pari zvino hatidi kuchenjedza yakarara, zvekuti isu pari zvino tichikuwa batuko ti kuna mbengeranwa ne board rao reputers board kuna minister vedu wapari renyatwa uye ozo kune urimende edu kuti isu takamira mari edu ye bonus takamira mari edu ya makati imbisa utumichati wazira muna January takamira zekare pay edu ya muna January saka tingati parizu no sisanga noredu atidi kutitoti na asu tamifana ne urimende mangwana tawira na panyai chukumbo nyarara jimirira kupera kwa January apo patichata sa kuti mari edu yatakavimbiswa inova iyo inonyanyokosha kwatiri kupfuura imwe mari inouya kamwe chete pagore asi kuri kunzi hurumende yatadza kupa kwete manesi chete kana nesuwo ana chiremba nevamwe vanoshanda nehealth sector mabonus avo zvinongorevawo zvekare kuti vanenge vaisa in environment yekuti zvinonetsa kuti ana chiremba varambe vachishanda kana kuchipatara kusina nesi kana kuchipatara kusina avo vanenge vachizochengeta varwere chiremba asipo kusina avo vanenge vachizoita maorders anenge asiwa nachiremba.
Vangu vari mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri Ngomo weStudio 7, abatawo Sachigaro weZimbabwe Nurses Association, vadongo kuti tinzwewo kuti chii chiri kurongwawo navana mukoti.
Maneta ya abuda ni bifundeji after a wide rotation nina kuti last year government ya ganga ya pati zimbiso kuti chichawa na mabona kutera muna December and December wakashika government ingatawara kuti ikastini zira masekila yoti masekila yotiti chaka baramari yoyo mswa 2 January and mswa 2 January wakashika manesi wakaenda kumabrengi wakamukula tenda mabrengi wakashika mari kusina wakashika mari kusina manesi wakashamikika wakagara wakishungizira kuti kupera kune zuva remuswa 2 wanga uri mswa Friday wachawa na information communication ichabva kugovernment ichiuya zvakare nemasekila ichitaura kuti tichakupai mari wai mari isina kupinda mumabhengi izvozvo hazvina kubvira zvaitika kusvika patiri nhasi taakungonzwa mumapepa kuti maticha apihwa mari manesi achazopihwa mari kupera kwemwedzi zvino vanesi havasi kufara nekuti manesi ane vana vanoda kuenda kusoro zvikoro zviri kuvhurwa nechiwiki vasinga vatobhajeta kana vapromiswa chinhu unobhajeta kuti musa chikoro pachavhurwa kabonasi kapodoke chabhadhara ndiko sufi zvino vachabhadhara nei maticha pavachavhura chikoro zvacho vachanodzidzisana kana vana vamatinesi vasiko kuchikoro kwacho because mwana akazoenda chikoro usizabhadhara sufi zvikoro zvizhinji hazvibvumiri and haukwanisi kuisa mwana usina mayunifomu haukwanisi kuisa mwana usina zvekudya
saka apa muri kutarisira kunge muchibhadharwa mari
bonasi mutemo wayo hauna kumbobvira vachinja chekudzira kwatinoita yaingocalculatea ichinzi by 2 neti salari yavaisingotambira saka manesi on average tichisanganisira basic salari yavo nemaallowances inosvika from 460 to 500 saka ndo mari yatotarisira kuti ndiyo mari inofanira kupinda muaccounts yemanesi from 460 to 500 zvidhipenda nemagrade avavainawo nemari dzavo dzavanopiwa.
Sachigaro weZimbabwe Nurses Association Harare Chapter vainokudongo vari parunare muHarare naNtungamiri Ngomo weStudio 7.
Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nhasi ratanga musangano wemazuva maviri wekutsvaga nzira dzekuunza nhaurirano pakati pevashandi vehurumende nehurumende. ZIMTA inotiwo nhengo dzayo zhinji dzakakwanisa kuwana mari dzemabhonasi kutanga nezuro asi nhau iyoyi yemabhonasi ichakurukurwawo nezvazvo mumusangano wenational executive uyu. Tabata mutungamiri weZIMTA vaRichard Gundani.
Vadare vedu venational executive vari kusangana mazuva maviri nokuti vatarisise nokuti taongorora kuti isusu nyaya inonzi yesocial dialogue hapasisina pakati pedu vashandi vehurumende varayiridzi nehurumende. Tinoona iko zvino kuti matare anofanirwa kuti agare achikurukura nyaya dzekugara zvakanaka nevarayiridzi nevatinoshandira vehurumende dare racho hapasisina renational joint negotiating council vanoritungamira vamwe havapo havasati vagadzwa. Tochitarisisa isisu toona kuti nemabatirwo aiitwa nyaya dzebonus yangozova nyaya yokuti hurumende inongozobudisa mastatements ruzivo rwacho rusina kumbosvikwawo kune vanomiririra varayiridzi. Naizvozvo toona kuti nyaya yesocial dialogue inyaya inoda kuti vanhu tese tichigarire pasi.
Touyawo panyaya yanga ichinetsa muvarayiridzi umu, nyaya yemari dzebhonasi. Tinonzwa kuti vazhinji vakatanga kuwana mari idzi nezuro. Mungati zivisa kuti zvakamira sei?
Nhengo dzedu varayiridzi vakawanda vakatizivisa nezuro kuti vakatanga kuwana mari dzavo mushure mokunge vazivisa nemabhanga avo. Ndosvika zvakazotanga masikati zvichienda manheru, nhasi varamba vachitiudzawo tikaona vamwe vachitotora mari dzavo. Saka chikamu chebhonasi chevarayiridzi tinotenda kuti chazadzikiswa. Chatinonyanya kuchemera changa chiri chekuti ruzivo rwacho mune ramangwana chakakosha ndechekuti vanhu vazivisane panenge pakaoma zvino, pese vanhu ngavagare pasi vonyatsozivisana kuti hongu tachadza kuita izvi nhasi asi zvichazoitwa musi wakati, vachitaurirana kuitira kuti vanhu vagogona kuronga ka vanhu vagoita maplans avo nemabhajeti avo zvakanaka. Tanga tasvita pachinhano chekuti vanhu vanga vakurohwa nehanda.
Ava vanga vari mutungamiri weZimuta Richard Gundane vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Sangano reRed Cross riri kuronga kupema mari kune vekunze kuti vabatsire zvuru nezvuru zvevanhu zvakaputsirwa dzimba nemafashamu emvura. Vanhu gumi vanonzi vakatoshaya kusvika pari zvino, asi vamwe vanhu vari kugununguna kuti sangano rehurumende reCivil Protection Unit kana kuti CPU harisi kukwanisa kunyatsobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura iri. Mukuru wesangano iri vamandudzo pawadyira vanoti vanoda mari inosvika mamiriyoni matatu kuti vakwanise kubatsira vanhu vakawirwa nematambudziko. Asi hurumende inenge iri kutatarika kuwana mari iyi zvopa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo. Matunhu awirwa nedambudziko iri anosanganisira Mashonaland West neCentral, Manicaland, Midlands, Matabeleland North nedzimwe nzvimbo. Imwe nhengo yeMDCT vaIsaac Muchenje nhasi yamiswa pamberi pedare kuChivhu ichipomerwa mhosva yekurwisa kanzura weZANUPF. Kunetsana uku kunonzi kwakauya mushure mekunge paita kunetsana panyaya yekugoverwa kwembeu yakapuwa vanhu nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mbeu iyi yagara iine mutauro sezvo nhengo dzeMDC dzichiti dzinonyimwa mbeu. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravamuchenje vaBenjamin Chikore.
VaMuchenje vapuwa date rekuzodzoka zvekudare musi wa15 ndira gore rino iri. Date iroro harisi rekutongwa, ndeiya date rinonzi remand date, further remand. Asi vanzi vanodzoka musi wa15 vachibva kumba nebail kana kuti chibatiso $50 yabhadharwa, uye vanzi vasavhiringane kana kunetsana nemumangari kana mafakazi vake.
Zvatiri kunzwa ndezvekuti vaMuchenje vari kunzi vakadzipa imwe nhengo yeZANUPF. Mudare mange mine humbowo here kubva kuna ana chiremba kuti izvi ndo zvakaitika?
Ndaverenga bepa pfupikiso yenyaya yacho yakanyorwa nemapurisa uye nebepa remhosva yacho. Papasina umbo kana bepa rakabva kwana chiremba rekuti munhu yakadzipwa, uye pfupikiso iyi haitombotauri kuti munhu yakakuvara. Saka kana ndakazvitarisa hapana kana umbo wekuti munhu yakadzipwa.
Imi muri kuona nyaya iyi ichizoenda here paya pekuti inenge yakutongwa nedare, kana kuti muri kuona ichikurumidza kuguma? Zviri kufamba sei?
Ndingashamisika zvikuru kana nyaya iyi ikaenderera mberi ikatongwa.
avo vanga vari gweta ririkumirira imwe nengo yeMDCT vaIsaac Muchenje vaBenjamin Chikore vari parunare kuChivhu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Kusungwa kwavaIsaac Muchenje kunongotitaridza iko hunyania weZANU-PF kuti ZANU-PF haioni vanhu veMDC kana kuti vedzimwewo pati sevanhu veZimbabwe. Inoti iyo kana usiri nhengo yeZANU-PF haufanirwe kunge uchipiwa rubatsiro rwembeu kana fertilizer kana food relief kunyanya mazuva aya akunenge kwaita drought. Ndaa ZANU-PF inozviona sandiyo yoga ine kodzero yokuti masupporters ayo apiwe rubatsiro. Chinozvinyanya kutinyunyutisa ndechekuti mari inenge yatenga mbeu iyi imari yabva kuhurumende inenge yabva kumataxpayers, vanhu vanobhadhara mutero kuhurumende.
Asi makamboridzawo here huwi kuhurumende vaGutu kana imo mudare reparamende nezvenyaya iyi?
Nyaya iyi inyaya yakadhibhetwa nguva dzakawanda zvakanyanya mumatare ose ari maviri eparamende, muNational Assembly nemuSenate. Ndinorangarira izvo kuti pane mamotion akaitwa iwo nenhengo dzedu dzemusangano weMDC dzichida kuti nyika yose izive kuti ndo zviri kuitwa neZANU-PF kunyanya kumaruwa, kuti ZANU-PF iri kuti kana uri munhu weMDC kana kuti usiri munhu weZANU-PF haupiwi mbeu, haupiwi fertilizer kana zvepane rubatsiro rungava rwetype ipi zvayo inobva kuhurumende. Kana usiri munhu anozikanwa kutsanotsigira ZANU-PF unonzi unonyimwa. Izvi zvinongotaridza kuti ZANU-PF harisiri bato rokunzi ringanzi rinoda kuti vanhu vese, vana vese veZimbabwe vawane rubatsiro kubva kuhurumende. Nokuti ZANU-PF inokanganwa iyo kuti ZANU-PF ibato rehurumende, hurumende ihurumende. ZANU-PF inozviona sekuti hurumende neZANU-PF havaoni mutsauko, vanoona sekuti ZANU-PF ndiyo hurumende, hurumende ndiyo ZANU-PF.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisa kutibatawo pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Tinoda kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page, endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vehurumende yeIndonesia vanoti vave kuwedzera nzvimbo yavari kutsvaga pakawira ndege yeAir Asia Flight 8501. Ndege iyi yakadonha munyanza yeJava musi wa28 zvita gore rapera. Pavanhu zana nemakumi matanhatu nemasere vainge vari mundege iyi, mitumbi yevanhu makumi matatu nemasere chete ndiyo yawanikwa kusvika pari zvino. Nyanzvi dziri kutsvaga mushina unochengeta mazwi ekuti ndege iyi yakadonha sei kana kuti black box.
Matare muAmerica eSenate nerepasi reHouse of Representatives avhura nhasi bato rinopikisa remaRepublicans riine nhengo dzakawanda mumatare maviri aya. Mutungamiri wemaRepublicans mudare reSenate vaMitch McConnell vazivisa kuti vachavhota kuti pava kwepombi inodhonza mafuta edzimotokari yeKeystone kubva kuCanada. Asi mutungamiri wenyika vaBarack Obama vakatozivisa kare kuti havasi kuzobvuma kuti pombi iyi ivakwe sezvo ichikwanisa kukanganisa mamiriro enharaunda yainenge ichipfuura nayo.
Vakuru vakuru vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika yeEgypt Vanoti mapurisa maviri aurayiwa nhasi kuchamembe kweguta guru renyika iyi reCairo. Mapurisa aya anga achichengetedza chechi yemakristo yeCoptic Christian Church. Makristu eCoptic Church ane zvikamu gumi zvikamu gumi kubva muzana zvevanhu muEgypt asi anogara achirwiswa nevanopfurikidza mwero vechiMoslem.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Sangano rinomirira vana godobori reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zenata rinoti richavhura zvitoro zvinotengesa mishonga yechivanhu kana kuti mafamasi sezvo veruzhinji vave kutengeserwa mishonga iyi migwagwa nevanhu vasina ruzivo kana vasiri nhengo dzesangano iri. Mutori wedu nhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Munyori anoona nezvedzidzo musangano iri sekuru Peter Sivanda vanoti zvitoro izvi zvichaitawo kuti veruzhinji vatenge mishonga yemuno, vachiti pari zvino vanhu vave kutengeserwa mishonga yechivanhu inobva kuChina sezvo pasina zvitoro zvinotengesa mishonga yemuno.
Tirokuona achivhurwa mafamasi nzvimbo dzese sezvinongoitwawo kunyika dzese dzekuno kupasi tikatarisa kwese kunoona South Africa, Botswana. Tiri kuona mishonga yechivanhu ichitengeswa mumasupamaketi kana kuzvi sezvinoitwawo iri kuuya iri kubva kunze. Toda kutiwo yedu yemunomo vanhu ngaiitewo sezvinhu zvakangofanana nezviri kuitwa yekunze, kuti kwete kuti totanga kukudza kunze.
Pane makambani akawanda munyika ave kutengesa mishonga yechivanhu yekuChina inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana akaita seTianj, Green World neForever Living Products. Imwe nhengo yeZinata mbuya Constance Makomo vanoti vane mishonga yemuno yakawanda uye vanokwanisa kuvhura zvitoro zvekutengesa mishonga kana vachinge vapiwa mvumo. Sekuru Shumba nambuya Makomo vanoti urongwa hwekuvhura zvitoro zvekutengesa mishonga yechivanhu watove pamberi uye zvitoro izvi zvichavhurwa mukati memwedzi mishomanana inotevera. Sangano reZinata harina kumbogara ravhura zvitoro zvinotengesa mishonga yechivanhu, asi pane dzimwe nhengo dzesangano iri dzakambovhura zvitoro zvekutengesa mishonga iyi mumisha yakaita seHighfields nemukati medhorobha. Zvichakadai, vaSivanda nambuya Makomo vakurudzira mapurisa nevemakanzuru kuti vabvise mumigwagwa vanhu vari kutengesa mishonga yechivanhu, vachiti vanhu ava havasi nhengo dzesangano ravo uye vazhinji vavo havana ruzivo rwemishonga yavanenge vachitengesa.
Saka hatidi kuti mishonga itengeswe samasweets sezviri kuita ivo vari kutengesa mumapavements. Tikona vatekeshera vari kupinda, saka vapinda mudhorobha meso. Saka isu tinotokumbirisa kubva kana kumapurisa kuti ayo vatibvisirewo vanhu ivava.
Ambuya Makomo vanoti zvine njodzi kutenga mishonga mimugwagwa, vachiti vazhinji vanopedzisira vaenda kunhengo dzeZinata mushure mekutenga mishonga isingashande kana inokuvadza mumigwagwa.
Mafungiro angu ndiri kuona zvisina kodzero zvekuti vanhu vatengese mishonga mumigwagwa, nekuti zvine njodzi kuvanhu. Umwe achati mushonga wemudumbu, vazhinji ndo vanotenga mishonga yemudumbu. Umwe anoti ndazwa kuti mushonga unobatsira zvirwere zvakasiyana-siyana. So vamwe vanonga vakutora mishonga iyayi ondoita problem, watoita siriasi waguma kuchipatara. Haazokwanisi kutaura kuchipatara kuti ndatenga mishonga murodhi, nekuti anenge akuziva zvotenga murodhi papi, ende waenda parodhi pachipo napo haushaoni munhu uya.
Vanoti vazhinji vari kutengesa mumigwagwa makoronyera ari kuzvitsvagira mari, asi vamwe vavo vanoti dzimwe nhengo dzeZinata ndidzo dziri kutuma vanhu kunotengesa mishonga iyi mumigwagwa. Izvi zvatsinirwa nemumwe anotengesa mishonga iyi muzvare Primrose Murombo, uyo audza Studio 7 kuti anoshandira mumwe godobori avo ati vanonzi sekuru Maparanyanga vekwaMutare. Murombo aratidza Studio 7 magwaro anoratidza kuti akapiwa chitupa chebasa pasi pemutemo weTraditional Medical Practitioners Council Act. Anoti mishonga yaanotengesa ndeyechokwadi uye anotobhadhara mari kukanzuru, ndosaka achiita basa rake pachena mukati meguta. Asi Murombo abvuma kuti pane vamwewo vari kutengesa mishonga iyi vasina ruzivo uye vasina magwaro anovabvumidza kuita basa iri. Gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vati hurumende inokoshesa mishonga yechivanhu uye bazi ravo rine chikamu chinoona kuti kushanda kwemishonga iyi kwavandudzwa uye veruzhinji vachengetedzwa nekutengeserwa mishonga isingakuvadze. Ongororo yakaitwa nekomiti yeparamende inoona nezveutano yakaratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vemuzimbabwe zvinoshandisa mishonga yechivanhu. Komiti iyi yakakurudzira kuti hurumende ivandudze kugadzirwa pamwe nekutengeswa kwemishonga iyi. Zinata ine nhengo dzinodarika zviuru makumi mana nezvishanu munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7 munotibata tiri pano pa909 ne154055 pashortwave.
Zvichakadaro, kanzuru yeHarare inoti ichange ichidzima mvura nemusi wechishanu muguta iri kwemazuva matatu kuitira kuti ikwanise kugadzira pombi dzepanogaiwa nekucheneswa mvura paMorton Jaffrey. Kanzura weward 13 inobatanidza Southerton, Lochinvar neLyton vapita moyo vari kukurudzira vagari vemuHarare kuti vafanochera mvura voichengetedza sezvo pachange pasina mvura kubva nemusi wechishanu kusvika svondo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nyaya iripo ndeyekuti mvura ichavharwa kubva musi weFriday kusvika paSunday. Izvi zviri kuitirwa kuti izvo tikwanise kugadzira kuMorton Jaffrey tachimboita maNovemba umu naDisemba tichiona basa rekuitirwa nemari yatakakoreta 144 kuChina. Saka izvozvo zvichaita kutiko vanhu vakwanise kuwana mvura. Saka vanhu ngavateke mvura dzavo voisa mudhimba vaichiripo ikwanise kubatsirana.
Asika vamoyo vamwe vari kuti imi sekanzuru yeHarare hamuna kunyatsoita zvakakwana kuti muzivise vagari vemuHarare nechiitiko ichi, uyezve vari mune dzimwe nzvimbo vagara muri kutonetsa mvura zvachose. Saka pane zvamuchaita here sekanzuru kuti muendese mabhauza kana zvimwe zvakadaro kunzvimbo dzichange dzakatarisana nedambudziko remvura iri?
Chatiri kuda kuti tiite kune idzo nzvimbo dzisati dzakwanisa kuti dzisvike mvura. Tinoziva nzvimbo dzakaita sana Mabhuku nedzimwewo dzakaitawo sekuna naBorode dzisingasviki mvura. Izvi zvatiri kuita izvi zvichaita kutiko munhu wese akwanise kuwana mvura. Saka hatina imwe nzira yatingatomboita nayo yokuti vanhu vanofanira kuona kuti sekanzuru tiri kungoita tega, pasina rubatsiro rwegavhumendi. Tiri kungoitawo tega kuti vanhu vakwanise kuwana mvura nyange zvinhu zvakaoma. Uyezve mabhauza tichaendesawo kune dzimwe nzvimbo dzatinge takwanisa shoma shoma. Sekune avo vane pokuchengetera mvura yavo, zviri nani kuti vateke mvura yavo voona kuti vaisa mumadhiramu navanogara vakavhara.
Avo vanga vari kanzura weward 13 vapita moyo vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari paRunare muHarare.
Marvelous abatawo mukuru wesangano revagari raHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi.
Kuchinjwa kwepombi dzemvura kunobva mvura chinhu chakakosha kuti chiitwe, asi dambudziko redu zhinji nderekuti nguva iri kutorwa yakavharwa mvura inguva yakati rebei, kunyanya panguva ino tiine dzimwe nzvimbo zhinji dzaakutobuda nyaya yeurwere hwetyphoid kwakaita segunana Budiriro nana Glenview wosvika panguva yekuti wanovhara mvura. Ndicho chinhu chatiri kunyanya kutyira kuti panguva iyi kanzuro haina kuisa urongwa hwekuti vanhu vachange vachiita sei kunzvimbo dzakaita seGlenview ikoko kuBudiriro kumabvuku nekutafara kuti warambe vachiwana mvura vachiramba vaine utano hwakakwana.
Pane dzidziso kana yambiro iri kupiwa here nekanzuro yeHarare kuvagari vemuHarare kuti chiitiko ichi chichange chiitika kubva musi wa9 wamataura uyu?
Kumaofficis ekanzuro kwatinoti kumadistrict office hatisi kuona kuridziro iyi iriko iri kuonekwa kuti vanhu vagoziva kuti ndizvo zvichaitika. Zvoita sekuti kukanzuru hawasi kunzwisisa kuti vanhu vanofanira kupiwa mashoko kubudikidza nemakanselers avo, kubudikidza nemahofisi kwavanonobhadharira mitero kuri munzvimbo dzavanogara.
Pane zvamungayambire here vagari vemuHarare kuti vaite panguva iyoyi?
Vanhu ngavachengete mvura dzakati wandei mumba mavo kune waya wane nzvimbo dzine zviborani ngawasa womesere vanobva kune dzimwe nzvimbo vachida kuti vatadze kuwana mvura kana kuda kuvatengesera.
Mutungamiri weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naMavelas Mhlanga.
Musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 p.m. tiri kutarisa nezvenyaya yehurumende yekutatarika kubhadhara vashandi mari dzavo dzemihoro nemabhonasi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemire chitimurare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande naJonga Kandemire.
Thank you, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, January 6th, 2015. And as usual, we'd like to thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Here are our top stories this evening.
Harare nurses today gave the government an ultimatum to pay their bonuses by end of this week or face a strike on Monday.
They take nurses for granted. Nurses at work during a hot day, certain lives and government is very not to respect that. This was written by the issue of a circular to all government hospitals in Harare, which said bonuses were going to be paid on the 2nd of January, and this did not happen.
MDCT official Isaac Mchenje of Chivu appears in court for allegedly assaulting a councillor after failing to access presidential agricultural inputs.
We appeared at Chivu Magistrate Court just before lunchtime today for Mr. Isaac Mchenje's initial appearance on a charge of assault. He was remanded to 15 January 2015.
And the Harare City Council advises residents to store water for domestic purposes as it will cut off water supplies Friday until Sunday.
Harare nurses today gave the government an ultimatum to pay their bonuses by end of this week or face a strike on Monday. This after the government announced that its employees who have not received their bonuses will be paid at the end of the month. The Harare nurses, who are members of the Zimbabwe Nurses Association, or ZINA, accused the government of reneging on its earlier promises to pay them by January 2nd. It was not immediately clear whether nurses at other towns and cities will follow suit. If the Harare nurses follow through on their threats, service delivery at Parirenya to Achitungwiza and Harare hospitals will be severely compromised. ZINA Harare chairman Enoch Dongo tells Studio 7's Ntungamili Nkomo there's no going back on the industrial action.
Harare representatives are very disappointed by the failure of our government to pay bonuses on time. They take nurses for granted. Nurses were at work during a holiday, saving lives, but the government decided not to respect that. This was written by the issue of a circular to all government hospitals in Harare, which said bonuses were going to be paid on the 2nd of January, and this did not happen. So, in my view, this is a grossly unacceptable for the government to issue a payment circular to the nurses and let it go to the bank and get nothing. That is taking nurses for granted, for sure. Nurses have children who are supposed to go to school next week. Therefore, they decided as a province, the Harare province, to give government up to Friday, the 9th of January 2014, to pay those bonuses. The failure to do that, come Monday, the 4th of January 2014, our members will withdraw their services.
How much are you looking at per nurse?
Yeah, we're expecting around $500 from $450 to $500, depends on the grade of nurses, of the junior nurses, senior nurses, the assistant judges, matrons. So we don't expect any changes as far as the calculation of bonus is concerned. We need to know that they just calculate your basic salary and the allowances when they combine those two. If they combine the basic salary and the allowances, they come up with around $500 for the next.
And that was Zimbabwe Nurses Association Harare Chairman Enoch Dongo on the line with reporter Ntungameli Nkomo from the capital, Harare.
Zimbabwe Hospital Doctors Association President Fortune Nyamande says they are fully behind the nurses.
We have heard reports that those are working in the education sector start to receive their bonuses. And we are also worried by the reports that are coming from the Nurses Association that they want to engage in a strike because of the delay to disperse their bonuses by the employer. This is very worrying. And, if you also look at it from the context that we as doctors, we are coming from a very devastating strike in October, which, compromised safe delivery to our patients and to the downtrodden poor. So we really urge the government to look into this matter as a matter of urgency, and avert a really possible looming disaster in the health sector, which this time is being led from another front by our dear comrades in the nursing sector.
The Zimbabwe Nurses Association has made it clear that in the event that the government fails to pay them their bonuses by Friday, Monday next week they will embark on a strike. Do you have any position?
I think for us it would be good that in the meantime we play our cards close to our chest. What we will do is we will give the government three benchmarks that we expect that they should be met within this month of January. The first one is immediately we want our bonus. Then secondly, we want our increment as promised in the negotiations of October 2014. And we also are eagerly expecting our January payslip. So we play our cards close to our chest, but those three things definitely will not compromise on any one of them.
Zimbabwe Hospital Doctors Association President Fortune Nyamande on the line with Studio 7 from Harare. In a related development, the Zimbabwe Teachers Association, or ZIMTA, is holding a two-day national executive meeting focusing on issues affecting its membership and what it calls a lack of social dialogue between civil servants and the government through the National Joint Negotiating Council. ZIMTA President Richard Gundani tells Studio 7 they want the government to respect commitments it made that include the payment of non-monetary incentives and improved conditions of service.
The International Executive Council Committee is going to be meeting over 2 days in Harare, and one of the most important things that they are going to be looking at is the issue of social dialogue in Zimbabwe as it is obtaining at the moment. Because we realize that there is now a collapse in social dialogue. There is no dialogue between us in the education sector and government. There is no collective bargaining taking place. There are no negotiations taking place. So what this means is that we cannot improve the conditions of service under such circumstances because we do not have a national joint negotiating council that is properly constituted. We are looking forward to a situation where the government very soon, urgently, should properly constitute a National Joint Negotiating Council to facilitate collective bargaining, to facilitate negotiations.
What has been stopping this dialogue?
It's unfortunate that the council, which is supposed to be facilitating this, is the National Joint Negotiating Council. But we see that at the moment, that country is not a person, and we hear that the other members who are supposed to be key figures in constituting the team in the country have not yet been replaced.
That was Zimbabwe Teachers Association President Richard Gundani in Harare with Studio 7.
MDCT official Isaac Muchenje of Chivu appeared in court today for allegedly assaulting a councillor after failing to access presidential agricultural inputs. His lawyer, Benjamin Chikore, tells Studio 7 Muchenje is facing charges of common assault. Chikore says the state claims that Muchenje beat up the councillor who was distributing the inputs soon after he was denied access to the presidential scheme. He tells Studio 7's Blessing Zulu his client pleaded not guilty to the charge when he appeared before a Chivu magistrate in Mashonaland East Province.
We appeared at Chivu Magistrate Court just before lunchtime today for Mr. Isaac Muchenje's initial appearance on a charge of assault. He was remanded to 15 January 2015. That is not a trial date, that is a routine remand. At the same time, he was also admitted to bail in the sum of $50. The bail was coupled with a condition that he is not to interfere with state witnesses until the matter is finalized. That bail was by consent. The state was not opposed to his being granted bail.
He is alleged to have assaulted a ZANU-PF member. Is there evidence to date that has been produced, say, in the form of medical records to prove that this actually happened?
I went through the state outline to prepare for the bail application. The state outline and the charge do not make mention of a medical report at all. In fact, there's no medical report. And also from the charge, from the state outline, there is no allegation that the complainant was injured. So there's no medical evidence to buttress the allegation of assault.
And that was lawyer Benjamin Chikore speaking with Studio 7. MDC spokesman Obet Gudu tells Studio 7's Blessing Zulu these agricultural inputs are causing a lot of tension among rural farmers.
This is what we have always been saying as MDC, that ZANU-PF always confuses itself with the state. All these issues pertaining to the state providing drought relief, seed maize, have been unfortunately politicized by the ZANU-PF regime, particularly in the rural areas. The arrest of Isaac Muchenje is just but one example of the several cases throughout the country, particularly in rural Zimbabwe, where members of the MDC are denied assistance simply because of their political affiliation.
Have you raised this issue with a government or in parliament, Mr. Gutu?
Blessing, you'd remember. There have been a few motions that have been tabled in both houses of parliament, in the National Assembly and also in the Senate, where our members have been very articulate and very resolute in bringing to the attention of the nation that ZANU-PF does not want to have anyone who is either known to be an MDC supporter or suspected to be an MDC supporter to be given any form of food relief. We've received such reports from Ngai, Mukumbura, and some other such places. It's actually a national problem. We've raised that with the Ministry of Agriculture, but ZANU-PF being ZANU-PF, all they want to do is to ensure that MDC supporters are really treated like second-rate citizens in their own country, which is a tragedy.
And that was MDCT spokesman Obet Gudu speaking to Studio 7 from Harare.
The Civil Protection Unit says it has started assessing floods in Zimbabwe that have left at least 10 people dead and thousands displaced. Although the unit's boss could not shed more light on the issue, he said his team is busy tackling the floods in some parts of Mashonaland, Manicaland, and other areas. He referred all questions to Acting Local Government Minister Joseph Made, who was not reachable on his mobile phone. Some villagers have also been displaced by floods in Cholocho District, Matabeleland North Province.
You are listening to Studio 7 for Zimbabwe from the Voice of America in Washington.
Studio 7 can be found on the 4930, 5930 and 15455 kHz shortwave frequencies. We also broadcast on 909 medium wave or AM frequency.
The Zimbabwe National Traditional Healers Association, or ZINATA, says it will soon open pharmacies for selling traditional medicine to counter the sale of Chinese herbs and some from unregistered local ngangas. Our correspondent Ivan Shifera reports from Harare.
Zinata Secretary for Education Peter Slander says his organization is not happy with the public sale of some traditional medicine and Chinese herbs in local markets. Slander says they are losing a lot in potential revenue due to the sale of these cheap products. He claims that some of the medicine on sale is fake and dangerous to Zimbabweans.
We need also to be competitive like what the Chinese healers are doing. The idea of building pharmacies, we've got some other angles whereby actually the government, they sideline traditional healers.
Siwanda urges police and local authorities to remove all traditional vendors from the streets.
They must try also to assist us by arresting those people. We want to drive them off the street because actually it gives a bad reputation to the traditional healers.
Another Zinata member, Constance Makomo, says Zimbabweans should buy traditional medicine from its registered members. But some Harare residents strongly believe that the majority of those selling traditional medicine on the streets are Zinata agents. Local vendor Primrose Murombo says she is selling traditional medicine on behalf of a Mutare-based traditional healer she only identified as Sekuru Maparanyanga. Murombo, who operates at the corner of Samura Machel Avenue and Harare Street, says it is untrue that they are selling fake medicine. She is registered under the Traditional Medical Practitioners Act. Another registered vendor, Nyashaka Dingire, who operates at the corner of Nelson Mandela Avenue and 5th Street, says most of them are registered and pay levies to the local authority. The two, however, believe that they are some unregistered and untrained vendors operating in Harare and other parts of the country. According to Health and Child Welfare Minister David Parenyatwa, his ministry values alternative medicines and is a department that ensures that people are protected from dangerous medicine. A group of Zinata members once operated pharmacies in places like Highfield and the city's central business district. Herbalists and all those who sell traditional medicine, as well as faith healers, are supposed to be registered in terms of the Traditional Medical Practitioners Act. In 2010, the Parliamentary Health Committee recommended that government should create guidelines on traditional medicines research, manufacturing and distribution in order to complement conventional medicine. The committee noted at that time that 80% of the population used traditional medicines. There are more than 45,000 traditional healers in Zimbabwe. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
Coming up,
water woes are set to worsen in Harare as council prepares to fix leaking tapes.
But first, a look at regional and international news.
The head of Indonesia's National Search and Rescue Agency says the search area for the wreckage and victims of Air Asia Flight 8501 is being expanded as the hunt for the plane's black boxes, or flight data recorders continues. Authorities say today they are opening up a second priority search area in the Java Sea of Indonesia.
Egyptian security officials say gunmen have killed two policemen who were guarding a Coptic Christian church south of Cairo. The attack happened Tuesday in Minya, a seat on the Nile River, about 250 kilometers from the capital.
And the new U.S. Congress convenes today with the Republicans controlling both the House of Representatives and the Senate, and conservatives determined to reverse some of President Barack Obama's policies. The opposition party is beginning the new two-year legislative session with its strongest numbers in several years after last November's sweeping midterm election victories.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
The Harare City Council is advising residents to store water for domestic use as it will cut off water supplies Friday until Sunday for refurbishment at the Morton Jeffrey Waterworks. Harare Ward 13 Councillor Peter Moyo says the council is expected to utilize part of the $140 million loan obtained from China to refurbish the waterworks. Moyo tells Studio 7's Marvelous Mhlanganya Huye residents should brace themselves for this water shutdown.
We are trying to use this Chinese loan to refurbish Morton Jeffrey so that all the people may get water, which is also clean.
What are you as councillors doing in your own wards to make sure that the people that are in your wards are adequately informed about what's going to happen on Friday?
Unfortunately, a bit late for me to call for a residence meeting. As you are aware, whenever we are going to call for a meeting of more than five people according to POSA, I have to apply to the police, and the police has to give me permission that is within 7 days. But however, we have been trying our level best to go with radios, with TVs, with newspapers, what is it. But to conscientize people that on Friday we are going to get a little bit of a recess in terms of receiving water up until Sunday. So this will allow council to give you water within the stipulated time.
And that was Harare Ward 13 Councillor Peter Moyo speaking with Studio 7. Harare Residents Trust Director Precious Shumba says the water disconnections are ill-timed.
Replacement of old pipes with new ones is a necessity. However, no contingency measures have been put in place by the council to ensure consistent water supplies to communities. We have not heard of a backup system that has been put in place to ensure that in areas where we have typhoid outbreaks like Glenview and Budiriro, the residents there have an alternative way of accessing water, like community bowsers and repair of dysfunctional boreholes. We have not heard of this alternative, except that we have just seen in the newspapers, we have heard on the radio that they intend to have this complete shutdown for the purpose of replacement of pipes.
What are you advising residents to do as a way of preparing for this water shutdown on Friday?
We hope residents have enough water containers within their households to store some water, particularly for drinking purposes.
And that was Harare Resident Trust Director Precious Shumba speaking to Studio 7's Marvelous Mhlanganya Huye from Harare.
Move over, Noah and Sophia. Love went Ndabeseng are gaining on you. As Africa bears down for a massive baby boom, the global balance of baby names is also going to get a lot more interesting, as increasing numbers of Americans are going old school or recreative. Parents across Africa are also drawing from a rich culture, history, and imagination for names for their bundles of joy. From the apple cheek descendants of Nigeria to the roly-poly Alemahus of Ethiopia to the cute as a button perseverances of Zimbabwe, VOA's Anita Powell takes a look at some of the continent's more popular and fun names. She brings us this report from Johannesburg, South Africa.
Mohammed Khan has a front-row seat to Africa's baby boom. The 20-year-old man has a stall at a popular Johannesburg mall, where he sells framed certificates printed with poetic descriptions of common names. New parents are his best customers, and through them, he has gained insight into the names of Africa's next generation as the continent prepares for a massive population boom in the next 35 years.
Some of the most common names we get is Eli. Eli Mohammed, Yusuf, Ibrahim. Also, Dineo is quite an Uratile. Very common names that come up.
Khan proudly notes that his given name, Mohammed, and its many variations, is the most popular boy's name in many different countries, including Mali and Britain. Most African nations don't release reliable statistics on baby names like the U.S. Social Security Administration does. Those annual lists of America's most popular names give great insight into the nation's psyche. Classics like Noah and Sophia took the two top spots in 2013. American names seem to increasingly reflect popular culture. The popular website Baby Center gives inspirations as varied as popular TV shows, celebrity culture, great-grandmothers, and exotic destinations, like the newly popular Kenya for girls in the United States. By contrast, Khan says he sees African parents reaching for meaningful names that stand the test of time. He says he rarely sees the trendy, quirky names that have become so popular with top celebrities.
No. We hardly get that. But we do get like weird names. I think someone came with Apple. Someone did come with Apple.
In South Africa, parents say they are trying to shed the nation's racist past, where many South Africans of a certain age were given an African name and a westernized, so-called Christian name. That included the late President Nelson Mandela, whose real first name, Rolihlahla, translates roughly to troublemaker. A teacher gave him the name Nelson on his first day of school. First-time mother Zanella is one of many new parents who have jettisoned that tradition. When her son was born a year ago, she named him Klanipo, which means wise in Zulu.
I feel that he doesn't have to have a Christian name. He can have a Zulu name and just keep the only name that he has, because we are Zulu after all.
Proud Papa Doki Mate named his first son Karabo, which means answer from God in the Southern Sotho language.
But like the new generation, we're trying to bring back that African, more of an African name that you know what it means, other than our parents were forced to give us names that are English and they don't know what they mean.
But English names are holding strong in proudly English-speaking Zimbabwe, home of delightfully descriptive and self-explanatory names like Lovemore, Blessing, Bright, and Precious. And in some West African nations, like Ghana and Nigeria, parents name babies for the day of the week they were born. But U.S. popular culture is also spreading across the continent. 28-year-old Lindsay says she went for one of the top American boys' names, Aiden, for her firstborn. But in true African fashion, she packed it with meaning.
I like the meaning of it. The meaning is fire. And his middle name is Dominic, D-O-M-I-N-C-K. And that means belonging to God. So in full, his name means fire belonging to God.
But old traditions continue to rule in other nations. Mozambique-born pastor Joaquim Livura chose to anoint his daughter with the Portuguese name Gabriela, which means angel.
Because of Portuguese culture, probably we do it European names.
These names and others are sure to keep entrepreneurs like Khan busy seeking meaning among names for the next generation. Anita Powell, VOA News, Johannesburg.
Simon, Water for the World Act of 2014, enacted in mid-December by the U.S. Congress, aims to strengthen implementation.
Coming up, an editorial reflecting the views of the American government.
To provide first-time or improved access to safe drinking water, sanitation, and hygiene to the world's poorest on an equitable and sustainable basis, according to the law's preamble. The 2005 law made access to safe water and sanitation for developing countries a specific policy objective of the U.S. Foreign Assistance Program. The act was named after the late Senator Paul Simon, who authored a book entitled Tapped Out that warned of the world's looming clean water crisis. We need to make every dollar of our limited foreign aid resources count by addressing problems where we can have a real impact on people's lives, said Senator Bob Corker, member of the Senate Foreign Relations Committee and a sponsor of the 2014 law. The law's aims are to ensure water, sanitation, and hygiene, or WASH funding, remains a U.S. foreign policy priority, sharpen the criteria for selecting high-priority countries and communities for receiving WASH service, increase integration of WASH programs with other critical interventions, including child survival, global health, food security and nutrition, and gender equality to increase program effectiveness, advance best practices for effective aid, including public-private partnerships, and improve the United States' strategic approach to safe water, sanitation, and hygiene within the context of broader efforts to promote sound water resources management. Rajiv Shah, the administrator of the U.S. Agency for International Development, or USAID, hailed the law's passage as a boon to U.S. and international efforts to provide clean water and sanitation services to 2.5 billion people who do not have access to basic sanitation and 750 million people who lack access to clean water. The Act, Administrator Shah noted, provides a solid platform for USAID to work toward our goal of a water-secure future, free from diseases caused from inadequate access to clean water and sanitation, where food is available and affordable, and where populations are less vulnerable to the risks of a changing planet.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when our hosts will be talking with listeners about conflict between civil servants and government over 2014 bonuses.
To join the discussion, text us at 001-202-465-0318 so we can call you back from our studios.
And now to recap today's top stories.
Harare nurses today gave the government an ultimatum to pay their bonuses by end of this week or face a strike on Monday.
MDCT official Isaac Muchenje of Chivu appeared in court today for allegedly assaulting a councillor after failing to access presidential agricultural inputs.
And the Harare City Council advises residents to store water for domestic purposes as it will cut off water supplies Friday until Sunday.
That's our broadcast this evening.
And now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Jonga Kandemiri in Washington, D.C.
And I'm Chris Gande wishing you a pleasant evening and a very good night, Zimbabwe.
Siyabonga majaha madala Chris Kande lochonga kandemiri lichona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 6 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukafuna ukuthi alalele abantu. Nxa abantu base civil protection unit bekhuluma besithi sifuna izimali lezo ukuthi sibe ngabantu abalungiseleleyo nxa ukuthi kungaba lengozi. Bona bafuna ukuthi babe lemali, bafuna ukufaka izimali lapho ongelandaba khona.
Inengi elizweni lithi uhulumende kasukumeli phezulu ukuncedisa lokunakekela abantu lapho behlelwe ingozi.
So amanethi avukile umhlaka 2 January ngahambile amabhenki and kafike kungela lutho.
Abongila bongikazi bathi bazakhalala umsebenzi ngomvulo kungaphela liviki uhulumende engabaholisanga imali zabo zamabonus.
Owake waba ngusenator wecholocho elilunga le MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube umnumzana Belief Gawule ubuyela kubandla lezanu Pierre.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uzulu weZimbabwe uthi uhulumende kasukumeli phezulu ukuncedisa lokunakekela abantu lapho behlelwe ingozi. Lokhu kulandela ingozi izulu lesikhukhula eline kumaviki ambalwa edluleyo. Intathe zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu okhulumisene leStudio 7 uthi umangaliswa yikwenza kwahulumende ukuba akasukumeli phezulu ukusiza abantu sikhathi sonke nxa ilizwe lithe lehlelwa ingozi efana leyempophoma zamanzi esezihlasele izigaba ezibucwadlana lomfula uZambezi, kakhulukazi ezigabeni ezibalisa eMashonaland West leMashonaland Central. Uthi uZulu munye lokhu kwenza kwahulumende kungabajabulisi ngoba kungesi kwakuqala ukuba akhale ngemali sikhathi sonke nxa ilizwe lithe labhekana lengozi, ikanti kumele ngabe ufunda kuzehlakalo zeminyakeni yangemuva okufana lengozi eyabangelwa lizulu likazamcolo okunje ngelecyclone Eline ngomnyaka ka-2000 leyedamu letokwe mkhosi nyakenye. Umnumzana Garika Isibanda oyisakhamuzi seSunningdale eHarare utshengise ukukhathazeka phezu kwezehlakalo ezifana lezisanda kwehlela ilizwe lapho impophoma zamanzi sezibangele umonakalo kuzakhiwo lokulahleka kwemiphefumulo yabantu. Okuyinto esekelwe ngumnumzana Masimba Kutshera wasemzini weChadcom eHarare, yena obekwa uhulumende munye umlandu wokungafundi lutho kuzehlakalo athi ahlangana lazo njengelizwe.
Ngala ndaba lokwenzakalayo kafundanga lutho, kafundi lutho, kafuna ukuthi alalele abantu Nga abantu base civil protection unit be kuluma besithi sifuna izimalezo ukuthi sibe ngabantu abalungiseleleyo nxa ukuye ukuthi kungaba lengozi. Bona bafuna ukuthi babe le mali, bafuna ukufaka izimali lapho ongelandaba khona. Yikho sibone njengani ubangela ukuhlukuluzeka owenzakalayo lapha ebantwini baseZimbabwe.
Uthi ukutshela uhulumende weZimbabwe sewazijayeza ukuba uza kutholiswa usizo, ngakho yena engakuboni ukuqakatheka kokuhlala elungiselele, yikho engazihluphi ukuthatha amanyathelo nxa kuthe kwaba lenkinga efana lalengozi yempophoma zamanzi.
Aloba silungiselele ngendlela echenela lalokhu esikubona khathesi, besingaba le ndlela engathi bezazenza ukuthi si-minimize udubo olunjengalolo. Ungaba lama programs ukuthi singathatha abantu lapho abahlale endaweni ezingaba lama floods, sibadingele ezinye indawo zokuhlala. Laphanye ama-programs angaba khona sibili ukuthi si-minimize i-problem esilayo khathesi. Kodwa ngibona njengani wonke lokhu uhulumende kala ndaba lakho.
Osebenza kuhlangothi lokukhankasela inhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Red Cross Society kanye lokukhulumisana loZulu kuleli umnumzana Tekmo Maziruse uthi baphakathi kokwenza inhlolisiso ukuze bazi kuba uyisima kanjani umonakalo osuthe waba khona okwamanje, ukuze bazi ukuthi kuyini okudingakalayo. Uthi uMaziruse kunje ifika amakhulu ayisikhombisa imizi esiyonakele engozini yempophoma zamanzi ezigabeni ezihlezi zibhekane lalolu dubo, ezibalisa iMashonaland West, Mashonaland Central, Manicaland, Midlands, Echolocho esigabeni seMathebeleland North kanye leMaliphathi esigabeni seMashingo. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokuphathisa ngesikhathi sengozi lweDepartment of Civil Protection Unit baveza ukuba yikhona beza kuba lolwazi olwaneleyo ngemva kwenhlolisiso abayenzayo ukuze bazi ukuba lukhulu okunganani lolo dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazaqalisa ukukhalala umsebenzi ngomvulo kungaphela liviki uhulumende engabaholisanga imali zabo zamabonus. Ithi kusiyafika ngolwesihlanu uhulumende kumele abe sehlawule abongi labongikazi imali zabo. Lokho kuza ngemva kokuba uhulumende ehlawule ababalisi amabonus abo, kodwa wazisa ukuthi izisebenzi zakhe ezingakatholi imali zizayithola ekupheleni kwenyanga. Odokotela bathi labo balakho ukukhalala umsebenzi. Sixhume umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association eHarare, umnumzana Enoch Dongo.
It's true ukuthi eHarare province amanesi anikele i-government i-ultimatum ukuthi bazashiya ukusebenza na i-government ingabhadali imali zemabonasi. Lokhu kubangelwe ukuswela kwe-government yethu ukusinika amabonasi basipromisa wona ukuthi bazasinika end of December. Bathi thembisa ukuthi bazasinika amabonasi ngokuphela kwa-December. Bayahlephile ukusinika khonapho. So basinikele amanye ama-secular ema-hospital ethu. Bamabhalile ukuthi bazasinika imali yethu yebhonasi on the 2nd of January 2016. So amanesi avukile umhlaka 2 January bahambile amabank and bafike kungela lutho. So khonokho kuphela kutshengisa ukuthi i-government ayila ukuhlonika amanesi. Amanesi alenhliziyo izinje. Basebenzile e-Christmas bangela lutho, basebenzile i-New Year bangela lutho, bemelela ukuthi umhlaka 2 bazabona ama-bonuses abo. To their surprise basikile kuma-bank kungela lutho. So lokhwana kuhlungu kakhulu ukucabanga ukuthi i-government iyasithola njani.
Unesi likhangelela ukuthi athole malini?
Siyakhangela ngicela ukuthi uNesi abone imali efika ku 500.
Umnumzana Enoch Dongo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi labongikazi eHarare, iZimbabwe Nurses Association.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Onke waba ngusenetha wecholocho elilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Believe Gawule uthi usebuyelile kubandla le-ZANU-PF. UGawule uxotshwe ku-ZANU-PF lezinye iziphathamandla ngo-2004, besetheswa icala lokwenza umhlangano echolocho owawujonge ukuqoqa uhlelo lokukhankasela ukuthi umnumzana Emerson Mnangagwa akhethwe ukuba ngumsekeli kamongameli Mgabe. Esuka lapho uGawule wangena ku-MDC eyayikhokhelwa ngumnumzana Arthur Mtambara, esikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kodwa kathesi uGawule uselobele ibandla le-ZANU-PF ecela ukuthi amukelwe njalo abe lilunga. Umnumzana Gawule uyachasisa ukuthi kungani sebuyela ku-ZANU-PF.
Ngithokamele umbiko lo owutholileyo okuthi sengivuyele kuZANU-P F oliqiniso selini. Njalo isizathu kuyikuthi mina kuZANU-P F ngangixotshiwe ngo-2004, ngixotshelwa iDinyane, indaba yeDinyane leyana okuthiwa i-DC Declaration. Ngokunjalo-ke indaba yeDinyane leyana ingayingasiqiniso, kodwa kula bantu babevele besilwisa befuna ukusigeliza laphana ngesana sikhathi. Namanje thina sasivele siphume egcekeni sisekela u-Emerson Mnangagwa, kodwa into yakhona wakule vacant post yayikhona laphana Land Congress. Kwasekusiba labantu konke okwenzakala abantu bangakwazi ukuthi wavalelwa njani uMnangagwa utengele laphana. Kwaseloku iphendula abantu abasidiliza, kodwa ngineqiniso kathesa abantu bona abantu ababesidiliza bona maye yibo sebedilikile laphana, sebephumile laphana enhlanganisweni ephathini. Mbonani kimi sokusebenzela sethi ngicona ngibuyele ngiyesebenza labanye abantu, ngoba injongo zethu isasilazo zokuthi sizaqhubela njani phambili umsebenzi wethu. Ngiyazazi njalo yize izimeleyo lakathesi.
Kubandla le-MDC seliphumela phela?
Sengiphumile ngaphela kubandla le-MDC yayikhokhelwa ngumtambara njalo yagcina ikhokhelwa ngu-Welshman Ncube. Kodwa ngithanda ukuthi ngiwabonge amadodalana ngendlela engisebenze nawo kakhulu, ngendlela enhle kakhulu, and angisoli lutho ekusebenzeni kwethu lamadodalana, ikakhulu umtambara labo Welshman Ncube. Amadodalana kuningi ngufundile kiwo, kodwa-ke lanxa sengishiya hhayi ngithi abaqhubele phambili umsebenzi wabo kade bewenza. Angifuna ukunyaza angithi mina ye laphana kube kunje bekunje, hhayi kodwa vele bangigcwele ngivele ngixotshwe kwinhlanganiso yeZANU-P F. Angizisukelanga kuZANU-P F, ngokunjalo nakathesi ngibafisela inhlanhla ekuqhubeni wabo umsebenzi wesiya phambili.
Kulabo abangathi ubaba uGawule kukhanya ngumuntu ongazi into ayifunayo, wenza njengomayelane oyeqa ayele eqe ayele, lingathini kubo?
Ngumbono wabo lowo, ngoba umbono uyathiyana, abanye banombono oshalo, abanye banombono otshoni ojulileyo, abanye banombono onjani. Kodwa-ke ungakhangela mtungameli ukuthi sinasivela ngaphi nomsebenzi wona lowo esiwenzayo, nokuthi kuyini esingakwenza. Ungakhangela kwamaparty khona kwama-opposition parties, ngokwamaparty zokufileyo akulanto esina. Okungcono ukuthi sisebenzela bona ababakhona phakathi, siqhubekeleni phambili, sifalele kakhulu emveni into zentuthuko, siyeni phambili lawo. Akulanto esingayenza vele singaphandle, yinto izifiso lezo yikubo lokubana abantu bodabukana phakathi, onye lokhu dabukana ama-peace ukusenza kusenza njalo. Ngokunjalo injongo yathi abenye into esiyifunayo ukuthi abantu sifuna phela i-development, sifuna imisebenzi ebantwini, sifuna ukudla ethebulini, sifuna yonke into eninjengaleyo. Singakwenza kuphela kubonakho ngokuthi sibe nombono obani owatsho ukuthi hhayi kuphela kuzodakala izanu, hhayi kuyini esingakwenza sihlangene sindawonye. Nxa singake sibanqobi bona bana bayo, sibajoyineni sihambe indawo ilizwe liye phambili, sibone ukuthi singayenzani.
Umnumzana Believe Gawule wake waba ngusenetha we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube echolocho, njalo uthi usebuyela kubandla le-ZANU-P F.
Ibandla leZANU-PF likhanya selibhekane lolunye njalo udubo lokudonselana kulandela amandla abikwa ekuxuku labane eseliphiwe igama lokuthi yi-Gang of Four. Leli xuku elibalisa omnumzana Jonathan Moyo, Sevia Kasukuwere, Patrick Shiwayo, lonkosazana Opham Chinguri libikwa kuyilo elakhokhela ukuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru labanye. Udubo oseluqhamukele ngolokuthi ixuku leli libikwa selixhophana lomsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa owayesekelwa yileli xuku ekuxotshweni kukankosikazi Mujuru. Ixuku leli njalo lalisekelwa ngabasakhulayo ababuthana epulazini likankosikazi Grace Mugabe emazo bazisa ngokuthi bazasekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Kodwa unobhala ubona ngokuqondiswa kwenhlelo zogatsha lwabatsha umnumzana Louis Mathuthu utshele intatheli izindaba izolo eHarare ukuthi sebekhathazwa ngamazwi asetshenziswa ukwethuka inkokheli esanda ukukhethwa. UMathuthu uthe ikhona impehla ebandleni esifuna ukudiliza ibandla. UChris Kande Studio 7 uxoxele lunga le-Central Committee yaleli bandla umnumzana David Ndlovu. Yena othi akukho okubi okwenzakalayo ebandleni.
UMnangagwa antizisamkhetha kuCongress waappointa waapprova iCongress. After iCongress ambondi kulo muntu ongathi kafuna omunye umuntu. Ndala mbondi kuliqiniso lo. UyiCongress is the highest decision making body party and eyakudizayidayo is final. Akula muntu ongareverse ama-decision nje kuCongress.
Manje singathini ngokwenzakala ebandleni lapha, singathi kulokubambana yini kumbe kuhamba njani?
Angazi ukubambana sibe sikhuluma ngami. Now i-unity of course ikhona, but mind i-organization yonke nama-organization ngama-mass movement abantu balama-views nama-thinking achiyeneyo. So nxa abantu omunye bethenye i-view awuthi ukuthi abantu behlukene ibabi bambeni, but you see ukuthi we are a mass organization and people come out with lezinto eziningi bayabuya lezinto ezijineyo abantu. So mina ngikwami ngibona ingani siyehamba ndawonye.
Njengoba sisizwa kuthiwa bakhona abahlanu abe-Mat North abaxotshiweyo abe-ZANU PF, kungakutshengisani lo?
Namhlanje bendalele ku-TV la kuradio ophethe uzokuqoqa ebandleni uthina bonke abantu abaya kuCongress bahlala benjalo, akula muntu oxotshe omunye. Njalo uxwayise iingatsha zonke zomhlangano ukuthi akumelanga kube lomhlangano yokuhlala phansi ukuxothana bathiyane lento abayenzayo kulezi suku abanye abafisa ukuthi baxotha abanye abantu kube le-agenda yokuxothana. Siyakukho lokho njalo uzabhoda kuzigaba zonke ebacasisela abantu lizwe lonke.
U-Alderman David Ndlovu lilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF bexoxa ecingweni loChris Kande we-Studio 7 ekoBulawayo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi uthi okwenzakala kubandla leZANU-PF kutshengisa ukuthi leli bandla lilako ukudabuka phakathi yiloba nini.
Engakuhlulela ukuthi kusho ukuthi uma ngesikhathi bevumelana ngamaqembu ukuthi bazoyimisa kanjani iCongress, kukhona ukuthile ababekuthembisene noma kukhona ukuthile ababekukhangelele bona laba osongqondongqondo abanjengabo Jonathan nabanye ababecabanga ukuthi ngemva kweCongress bazophiwa amantshontsho athile nabo bakwazi ukuthi baziqhenye ngomsebenzi wabo abawenzileyo ukuthi badilize icele lika-Mrs. Mjuru. Kodwa-ke kukhanya sengathi emantshontshweni lapha abasaphiwanga ngendlela ababeyikhangelele, mhlawumbe yikho kubenza basale sengathi bayangungona.
Okokuthi ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leZANU-P F lingalimi njani nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona kathesi?
Ngicabanga ukuthi kwahle kwaba liphutha ukuthi umuntu ophume ukuyozingela athi ma esejimbile izinja zakhe ezimbambeleyo asukaziphe umhlwane nje kuphela, angabe saziphe amathumbu nokunye nje okuzazisuthisa. Abe secabanga ukuthi uzoqhubeka esiyozingela enazo zithembeke. Yikho engicabanga ukuthi kwenzakele ku-group of four le okuyiyona etholele uMnangagwa ubukhosi, kodwa yena asesuke wayiphatha ngesandla sokunxele. Ngibona-ke sengathi le ngxabangxosi izoqhubeka isiya phambili, njalo futhi kungenzeka ukuthi laba bantu abamsizileyo uMnangagwa ukuthi afike esihlalweni sasenqongweni bamhlamuke badinge mhlawumbe ukusebenzisana nalabo ababachithileyo. Lokhu kuzokwenza ke ukuthi uqhekeko oluphakathi kwezano luqhubeke lusiya phambili, mhlawumbe ize idilike phakathi ibe ngamabandla ahlukeneyo. Yikho mhlawumbe okungagcina kwenzakele ngaphandle mhlawumbe kungatholakale isombululo sokuthi kubuyiswe la abantu abasele bekhononda.
Umnumzana George Mkwanazi yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukungezwani osokuqhamuke phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhatshi wazo ngodaba lweholo lwamabonus.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inhlanganiso ebona ngendaba zeziphepheli kanye lokuthuthela kwabantu kwamanye amazwe e-International Organization for Migration isikhuthaze ukuvinjwa kokuhamba kwemikhombi engekho emthethweni ethwala abantu ngudlu ibasa kwamanye amazwe ezwekazi le-Europe, lapho abangena okungekho emthethweni ehamba elwandle lweMediterranean Sea.
Inani lezidumbu esezibonakele engozini yokuwa kwendizamtshina kwele Indonesia e-Asia ebithwele abantu abedlula ikhulu lengxenye ye-162 selifike kwabangamashumi amathathu lathoba munemunye 39. Lindizamtshina inyamalele mhlaka 28 umpalakazi yazofunyanwa iziqephu lezidumbu sezindenda ngemva kwensuku ezintathu. Kulandela izulu eline elizweni kumafike ambalwa edluleyo, abanye abalimi bathi lincedise kakhulu ukukhulisa izilimo zabo lanxa kungasangeneki emasimini ngenxa yokhula. Izulu leli libulele abantu abalichumi lanye eMashonaland West leManicaland njalo ladeliza izindlu kulezo ndawo. Umnumzana Kipa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ongumlimi usichazisela okwenzakala kwawakhe amasimu.
Mina kahle kahle ngukhangele sibili lonyaka izulu lethu liqalise kahle liphangisile than last year 9 yaqhathanisa le last year. So izulu lethu lithe liphangisile abafaka kahle bachasa sibili ukuthi andi ama radio ahle aphanga asitshela ukuthi izulu lonyaka lizaphangisa ukubuya liphangisa ukuhamba. So abanye sibili abalandele yona leyani timetable balimile sibili kahle isinkumbu wabo vele omningi kangikhona usuthakazi. Then laba baba ngamazila nje abahambele amuva nje akonwabo into zabo ziyaphuma. So indlela enginanzelelayo but even although ukuphuma but hayi emasimini sibili hayi kuhle kuyakhangeleka. But i-challenge enginanzeleleyo sibili ngeyokuthi hayi bese lisina la okungani kakungani abantu akusabaphathi kahle because of belingasabaniki ixesha lokuthi behlakule emasimini.
Kuyini elingathi selibhekane lakho kathesi?
Ya okwakathesi sikhangelane le nkotha thunxa sikuyakhangela sibili la mabele thunxa sivele ukuthi uyahlakuthi awona la sihlakulwa. Ayisitshenje ngatshintsha sibili atshengisa ukuthi ilanga lo leliyana lalo lingumuntu. Inkotha zinkulu sibili hayi inkotha sezizinkulu abanye vele kahle kahle asoze bezikwanisa. Ababe vele bele ngikhathi ezandleni asoze vele bezikwanisa inkotha lezi. Anelakhe sibili ukuthi vele khona amabeleni nxa vele ulimile landelela yona inkotha yona leyana kakhulu wenzele ukuthi uthole isivuno ngoba ungayekela inkotha yona leyana iyadla futhi isivuno. Isedo futhi utshaye 50% ungakhona ukuthi utshaye almost 10 i-20 leyana already yabisidliwe inkotha.
Nxa likhangela emasimini abomakhelwane kumbe amanye libona kusenzakalani abakho ababhidlizelwe izilimo zabo lizulu leli?
Not so bad kangako but indlela nje kuphele nginanzelela i-challenge ikakhulu ngenkotha inkotha but ngendlela sabasinisenza ngayo these days abantu kabaphumi emasimini but angaboni sibili ngithi sibili hayi lwana sibili ule problem yelokhu eyezulu.
Ngezinye indlela kuyathembisa ukuthi isivuno salonyaka sizabe singcono.
Ya nxa i-timetable yona leyo ukuthi kathesi njengoba nanti ilanga selikhona okuthi nje nalo lingatshisa almost a week after a week libuye futhi siyakhona ukuhavesta sibili.
Lo ngumnumzana Kipa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ongumlimi besikhuluma la ecingweni ekhona le elubani.
Soku isikhathi sokubala incwadi elisithumela zona lina balaleli ngeWhatsApp kanye le-email langama text messages njalo i-SMS phela. Wakuqala uvela kumlaleli othi linjani lonke beStudio 7 ngithemba liphile kahle ngonyaka omutsha. Ngibingelela imuli yakithi yonke esendaweni esithiyeneyo. Ngibonga uhlelo lwenu oluhlabusayo. Ngingathaba ma ngingezwa libala eyami. Ngingusikhangezile Dube owaselubhane eChongokwe.
Olandelayo umlaleli uthi ngilifisela impilo enhle lomnyaka omutsha omuhle. Linjani ikakhulu uChris Gande lo ucholami phela njalo. Siyabonga kakhulu sekando Mhlanga enyathi. Hayi Ntunga. Mboni ngani ngubaba omncane lo sekandodana.
Ah yebo akuhle kakhulu. Ngilethembu lalele usekandodana incwadi yakhe ivalwa ngumntwana wakhe emoyeni. Lingakhohlwa balaleli qhubekani phela lisithumela incwadi zenu ngeWhatsApp ku number ezithi 0012024650318. Sizazibala incwadi zenu emoyeni. Libingelela isihlobo labangane kumbe lisitshela ukubana kuyini okwenzakalayo endaweni zenu. Lingasithumela njalo i-email kukheli ethi voa ndebele uxolo kukheli ethi studio7@voanews.com. Lingabala indaba zethu kukheli ethi voandebele.com iwebsayithi yethu phela leyo.
ke isikhathi ka sisavuma ukuba nasiqhubeke sisonke zihlobo esithandekayo kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu okhala ngokuthi uhulumende kathathe amanyathelo aqinileyo ukuncedisa abantu abayabe bewelwe yingozi ikakhulu ngalesi sikhathi sezulu lesikhukhula.
Ngoqhamuka kufuthelana phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhashi ngodaba lweholo lwebonus.
Wake waba ngusenator wetsholotsho elilunga le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Belief Gawule uthi usebuyelile kubandla leZANU-PF.
Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungameli Nkomo. Salani ku-Studio 7 Live Talk. Lilani.